Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tinopa kutenda nekuuya kwenyu nekuungana kwenyu nekutimirira. Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirirawo kudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here, ari kupi, chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive, kunze kwokuti taatichiziva kuti Peter anga achimirira nyaya dzemawejisi kunyaya dzemadhokuta sezvinhu zviri kungokwira kudai, ndo zvatanga tichiziva. Saka tazongodza kuti Peter atorwa, saka hatisi kuziva kuti ari kupi. Saka tinotenda nekuuya kwenyu nekutimiririrawo kuti dai tagona kuwana Peter ari mupenyu.
Mumwe chiremba mukuru anga ari pakati pevaratidziri ava vabhothiwo mbuva yesango vati havakwanisi kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezvandakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panhare mbozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manosisi makaona odi ya isekireta iya kunzi varikuda kundiuraya between Chivhu and Harare. Vaka senda that message kwandiri vakafonera Dr. Peter Magombei. We were sitting next to each other. Tairamba peanuts yanga yapiwa ne government. Then government iyo yakada kutikohesa kutisainire peanuts idzozo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinoda kuuraya. Then ndabva ndatenderedza ODA inonga makaiona iri kutendera ODA. Before that vakauya 3 armed men vakauya kumba kwangu Chivhu vachida kuti kidnapper. Then I escaped. You see, then ndikanyarara after until vandifonera somebody akandi advisa kuti isa auto recorder pafoni pako. That's why papa ndakazokwanisa kuva recorder ndikatenderedza ODA kumamembers. Saka izvozvo as I'm standing here my life is at risk. Saka tiri kuti government ngairege kuti targeta as my union leaders. Hatina chataka wakagarisira. What you are demanding is just a decent salary. No Peter,
no way.
No Peter,
no way.
Simple.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai, munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti government yatiisa pangwa yakadai yekuti tinosiya varwere vedu vasina vanhu vasina vari kuatenda tichiswera kuita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvinhu zvakangogadziriswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu zvinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu because varwere vavo it can be anyone of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu, but zvinorwadza kuti ndopatasvika nongwa yatasvitswa.
vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara cheparirenyatwa pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri hwevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichashandisa mauto nemapurisa kuti abatsire muzvipatara sezvo vana chiremba vari kuramwa mabasa. Zvichakadai, sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights raburitsa mashoko ekutsoropodza kupambwa kwavamagombei richiti hurumende inofanira kuona kuti vamagombei vawanikwa uye kodzero dzeveruzhinji dzachengetedzwa. Nezuro, hurumende yakazivisa kuti yaudza mapazi ayo ose anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwenyika kuti aferefete kuti zvizivikanwe kuti vamagombei vakapambwa nani. Hurumende ichiti pari zvino haisi kuzivawo kuti vamagombei varipi. Kupambwa kwavamagombei kwashorwawo nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.